tirikufara chaizvo nekuti gadziriro dzesangana yeihlangana neWorld Tourism Expo yegore rino ra2016 dzava padanho repamusoro. Nekuti ndichitaura kudai tine vatengi nevashanyi vatova muno muZimbabwe vabva nyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisira vana USA, vana Italy, vana Uganda, Rwanda, South Africa nana Zambia vatova muno kutouya kuti vaone unaku hweZimbabwe vagotenga mapackages kuitira kuti vazounza nekukwezva vashanyi kuti vauye kuZimbabwe. Saka tichitaura kudai pane vakawanda vatova muno une tarisiro yekuti kana vose vachinge vauya vachasvika 160. Iko zvinezvi tine vanodarika 20 vatovapo. Saka kubva iko zvino kusvika musi wa16 vachange vachingouya ende vachatora mukana wekutenderera nzvimbo dzakasiyana-siyana, nzvimbo dzinoyevedza dzinosanganisira vana Kariba, vana Nyanga, vana Victoria Falls. Asi musi wa16 tozosangana muBulawayo munenge muine zviratidzwa zvesangana yehlangana nezvichaita kwabva musi wa16 kusvika musi wa18 June.
Sei makafunga kuti musangano uyu uitirwe kuBulawayo gore rino?
Zvakakosha kuti nyika yose ikwanise kuwana mukana wekusimudzirwa tichiburikidza netourism. Hatidi kuti zvinhu zvose zvinoitika zvinoita kuti vanhu vawane mari nekusimudzira nzvimbo zviitike muHarare chete guta guru reZimbabwe. Toda kuti mamwewo mativi mana enyika ave anokwanisa kusimudzirwa netourism. Saka gore rinei takaona kuti tikaendesa sanganai kuBulawayo inokwanisa kusimudzira mabhizimisi emuBulawayo, nekuti hurumende iri kuti inoda chaizvo kuti iite zvose zvainokwanisa kuita kusimudzira bhizinesi remuBulawayo. Saka isu muchikamu chetourism taona zvakakosha kuti tikaendesa sanganai ikoko, ichaita kuti kuve nemabhizimisi akawanda, zvichabatsira vanhu veBulawayo nemakambani emuBulawayo, nekuti vashanyi vanenge vari ikoko vanotengesa zvinhu zvavo panguva yesanganai, vane dzimba dzinogarwa, mahotels, malodges, vose vachakwanisa kuwana mabhizimisi. Saka zvakakosha kuti tipote tichiita kuti sanganai iendewo dzimwe nzvimbo kuitira kuti vanhu vaone kukosha kwetourism, vabhenefite kunetourism yavo. Saka vanhu vekuBulawayo vari kufara chaizvo nekuti vaona mukana wekuti zvivasimudzire. Hatidi kuti vanhu vekuBulawayo vangowana mabhizimisi nguva yetrade fair chete, asi kuti toda kuti mamwe maactivities akawanda ave anoitirwa ikoko kuBulawayo, tirege kungoti zvinhu zvose zviitirwe muHarare.
Asika tinoona kuti musangano wenyu uyu uri kuuya panguva apo nyika yakatarisana nekushayikwa kwemari yekunze, maUS dollars. Izvi hazvizokanganisa here vashanyi vachange vari munyika panguva iyo ino?
Hongu, zvinodzosera kumashure nekuti kushayikwa kwemari hachisi chinhu chakanaka, zvinodzosera kumashure. Asi tine vimbo yekuti vakuru vehurumende vanoona nezvekufambiswa kwemabasa emari nezvimwe zvose vari kuita ongororo nyaya iyi kuti vangaisa zvidanho zvipi kuitira kuti matambudziko aya ave anopera kana kuti anoita mashoma. Asi kuti iko zvine zvimwe chinhu chikuru chiri kufambiswa ndechekuti tototora mukana uyu kuti vanhu vazhinji tishandise makadhi edu emari aya atinoti plastic money, tisingabati hedu keshi, nekuti izvi zvinoita kuti mabasa arambe achiendera mberi. Asi kuti kushayikwa kwemari hachisi chinhu chakanaka, ende tinoimba kuti hurumende nevanhu vari muzvigaro vari kutarisa nyaya idzi vachawana kuti vopedza sei matambudziko aya kuitira kuti vashanyi vedu vasave vanosangana nematambudziko akawanda. Toda kuti kana vachinge vauya muno vazoshandisa mari isare muno muZimbabwe, zvinozoita kuti upfumi hwedu huve hunosimukirawo tichibatsirwa nechikamu chedu chetourism.